Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 24/2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kuburitswawo paFacebook page redu reVOA Shona. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mazana unogona kutoita losi chaicho kana kuisa kana 4,000, 5,000, 6 or 7, but it's hard kuti kwanise kureiza kana 10,000 these days.
Vana muzvina bhizimisi vane mabhazi anofambira pakati peHarare neGaborone achipfuura nemubulawayo vanoti zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka nekuda kwekushomeka kwevanhu vari kufamba zororo rino.
Hatangatichigadzira zvinhu kana kurima zvinoita kuti mari inodiwa kushandiswa muupfumi inge ichienderana nezvinodiwa nevanhu.
Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi zvaita manyama amire nerongo zvekuti kisimusi yegore rino inenge yakaoma zvisina mukare akamboona. Mamwe mapazi ehurumende yemuAmerica akavharwa nemusi wemugovera mushure mekunge patadza kuwirirana panyaya yebhajeti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana muzvina bhizimisi vane mabhazi anofambira pakati peHarare neGaborone achipfuura nemubulawayo vanoti zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka nekuda kwekushomeka kwevanhu vari kufamba. Vakanga vakatarisira kuti vachafamba, uyewo ivo vemabhazi vaitarisirawo vanhu vazhinji kuti vachashandisa mabhazi avo apo pavanonga vachinotenga chikafu kuBotswana, icho chinodhura kana kusavepo munyika. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Vatenenzi Manditadza avo vanotyaira mabhazi ekwaPCJ Tours vanoti gore rino hakuna mari zvachose, vachiti vari kuwana mari shoma zvikuru parwendo rumwe chete. VaManditadza vanoti mumakore apfuura zvinhu zvichakati nakei muZimbabwe, vaiwana mari yakati wandei parwendo rumwe chete.
Mari yaigona kusvika kana kuma 17,000 chaiyo, maybe to 20,000 or above kana takukesha mari dzedu. But this time around mari yadzikira stereki. Mazana unogona kutoita losi chaiyo kana kukesha kana 4,000, 5,000, 6 or 7, but it's hard kuti ukwanise kureiza kana 10,000 these days. Unogona kutoshaya kuti ungokwanisa kungodira maybe diesel beds ushava mari yeprofit kuti maybe mabhazi edu pamwe chazopedzisira takukundikana kuti anga achiuya kunoku nekuda kwebhizinesi racho. Sati tichitotyirawo even mabhazi edu ozinongochiona kuti bhizinesi racho riramba richingodzikira.
Mumwe mutyairi wemabhazi anofambira pakati peHarare neFrancistown vaMoses Mudyaneshanga vanotiwo gore rino zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubhizinesi rekutakura vanhu.
Bhondi parare equivalent nenekekeri neUS dollar vanhu vaifamba zvakanyanya andirika, asi kubva bhondi parakadonedzewa kusina vanhu, hakusina business zvomuchose. Muna January tinotomisa mabhazi. Previous 3 months takamisa mabhazi edu. Kana wangu ne3 buses zvaifamba murodhi, kwaitofamba 1 bus chiwa kakatomira. Because vanga vofamba nevanhu 7 every day. Kuno kuchibhenefita chii? Handiti. Bhazi kusimuka kwaro is either rakazara kana harina kuzara, unotongodera diesel. Handiti ka, unobhadhira nonzi makupon paboda, urikuona. Saka mari zvacho dzese dzinongopera maexpenses, iwo hapana chaunosara nacho.
Mumwe ari kuchema misodzi yeropa nokuda kwekuderera zvikuru kwebhizinesi uku ndivatrinos Mandeya, avo vanoshandira kambani yemabhazi ekwaZikali Motorways.
Panguva inei taiziziva kuti time yataichinhingirikira time inoiyi taiziva kuti mabhazi anenge akazarisa, handiti. But iye zvinezi haazari, uchireva kuti bhizinesi riri pasi. The really thing iyoyo kuti anenge achipera mavhiri for mahara, tichipisa fuel for mahara. But hatingamire because 2 quarters iyo iri kuuya is something. Vana vangu vanorara vacha, ndikagara pasi, vana vangu vanofa nenzara. That's why we are forcing ourselves to come, but otherwise there is no business.
Va Benedictine Ndlovu avo vanoshandira mumabhazi ekwa PCJ Tours anoenda kuJohannesburg kuSouth Africa vanotiwo zviri kuitika muBotswana ndizvo zviri kuitikawo kune avo vanotakura vanhu pakati peHarare neJohannesburg.
Mamwe makore tairova matrips zvekuti something like 7 trips are successful, ma full loads. Otherwise up to the extent yokuti tirove ma trips ane excessive loads and it in name goods and passengers. Maybe tingaita 4 trips roughly. This gorerino tingaita 4 trips are successful. We are not expecting much.
Kunyanga hazo bizimisi riri pasi kwazvo, vanjovo vanoti havatarisiri kuti varidzi vemabhazi vachamisa kufamba kwemabhazi avo.
Kungodaro just servicing the our routes, maintaining them, in fact, as a matter of fact. Otherwise, zvisi kufaya, we are just doing it for the sake of the public. Kuti vagare vationa kuti tiripo. We are not complaining, but I think there is something wrong.
Zvinhu zvichakanaka muZimbabwe. Vanhu vakawanda vaiita chipatapata kuenda kuBotswana kunotenga zvinhu zvekisimusi, izvo vaizonotengesera vanhu kumusha. Asi nyanzvi munyaya dzezvoupfumi dzinoti rwendo runo pasi pakarohwa nenyundo, sezvo munyika musina mari uye vanhu vakawanda vari kutadza kuwana mari yekunze inodiwa kutenga zvinhu muBotswana kana kuSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Vanhu vakawanda munyika vari kuchema chema kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi zvaita manyama mire nerongo zvekuti kisimusi yegore rino yamangwana inenge yakaomera vazhinji. Munyika hamuna mari, mafuta ekufambisa edzimotokari, chingwa, kokokora nezvimwe. Vemabhazi nemakombi vawedzerawo mari zvakapetwa kaviri munzendo dzakawanda. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Zvinoratidza kuti havana kubata panyaya pamwongo penyaya. Nyaya iripo ndeyokuti hatangati kugadzira zvinhu kana kurima, zvinoita kuti mari inodiwa kushandiswa muupfumi inge ichienderana nezvinodiwa nevanhu. Saka naizvozvo vanhu vese vakatarisa mari yekunze kwenyika nemaziso matsvuku, iyo mari yekunze kwenyika yacho haioneki. Ndosaka mave kuona maringe nezvakaitwa nehurumende zvekuti zvekupatsanura mari kuti pane yakunzi Nostro FCA, imwe yonzi RTGS FCA. Vanhu vazhinji voiswa kumari iri kunzi haisi mari kwayo. Mari kwayo chaiyo chaiyo ndiyo iyo iyi inobatika yekunze kwenyika. Saka ipo zvino munhu wese ari kutyira iyo mari yakanzi inobatika mari kwayo iyoyo. Saka naizvozvo kana isipo pamisika kunyanyanyanya kumabhanga, vanhu voenda kumisika yokunze yavari kutenga mari iyo nemutengo uri pamusorosoro. Kunyanyanyanya ava vanotengesa vemaretail, vanotengesa zvinhu. PaChristmas apo vangu vachida kuti vange vaine zvinhu zvavo, votandarisa mari iyoyo, mitengo yemari iyoyo yokwira. Ivovo vatenga mari iyo nemutengo wakakwira, vaakudawo zvakare kuti vaakutengesa zvinhu zvavatenga. Zvinofanira kunge zvichizovabatsira kuti vagone zvakare mangwana kudzoka kumisika iyoyo kuzotenga zvakare mari iyoyo, kuti vatenge mari yekunze kwenyika, vatenge zvinhu zvinodiwa munyika. Saka naizvozvo nekushomeka kwakaita mari yekunze kwenyika iri kutandaniswa nemaziso matsvuku nemunhu wese, zvaita kuti mutengo wayo ukwire zvakanyanyisisa chaizvo.
Asi chii chingade kuitwa kugadzirisa dambudziko iri mugore rataa kupinda?
Chinhu chinofanira kutanga kuitwa ndechekugara pasi kutaurirana. Pasina kutaurirana hapana chinhu chinobuda. Zvinhu zvese zvava kuda kuti vanhu vagare pasi vaonesane kuti vadikani mamiriro ezvinhu ndeaya. Saka toda kuti tifambe nyika yedu tiende takadai. Saka zvava kuda inyo yatinotaura muchirungu kuti social contract. Inoti hurumende younza youya yogara patafura nevashandi nevashandirwi nemapokawo makuru anomirirawo vanhu maconstitutions ariko zvino izvi zvakaita sevanhu macivil society togara pasi kutaurirana kuti zvoitwa sei.
Asi nekudhura kuri kuita zvinhu kuDr Kanyenze zvinosiya mushandi ari papicha izvi.
Mushandi akandwa pasi pebhazi nokuti mukatarisa muhurumende mari inopuwa munhu $300 average. Mitengo makwizi ayaita pamwe yakambosvika ku600%. Zvinochireva kuti kamari kako hakana zvachakachaita nokuti kamari kako haizi mari yandambotaura yakanaka inodiwa iyi yekunze kwenyika. Ndiyo mari yatiri kuti mara TGS kana kuti electronic. Zvakare mukatarisa zvimwe zvinhu zvinoitwa vanhu kuti vachengeteke zvakaita social protection, ingave insurance, ingave pensheni, haicharevi chinhu nokuti adzoka zvakare pokuti mari iyoyo yaunobvisa haikwanirani nezvauri kuda kutenga zvekuchengeteka izvozvo.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Chikamu chino tinoedza kukunzirai imwe yemisoro yenhau dziri mumapepanhau emuZimbabwe. Totanga neHerald. Mune nyaya inoti vanhu vatanhatu vakafa nezuro mutsaona yemumugwagwa kumasvingo pedyo nejerere muti murefu. Toenda kuZimbabwe Mail. Inoti kukwidziridzwa pabasa kwaitwa Anselm Sanyatwe, uyo anonzi ndiye aiva mukuru wemauto akapfuura vanhu muHarare musumo wa1 Nyamavhuvhu, kuchinzvimbo chekuva Major General kunoratidza kuti hurumende haina urongwa hwekuchinja maitiro. Tutarisa muChronicle. Vemabhizimisi muBulawayo vasainirana zvibvumirano nevamwe vavo vekuBotswana kuti vawane mafuta edzimotokari nekusimudzira mamwe mabhizinesi muguta reBulawayo. Topedzisira neDaily News inoti zuva reUnity Day raicherechedzwa gore negore kubva muna 1987, gore rino rakangouya rikapfuura kwakanyarara, vaimbi vaisiita mabira nyika yose, asi gore rino hapana kana chakaitika nekuda kwemamiriro rakaita zvinhu munyika.
Mangwana ni Zimbabwe, zita ndimuzvare Rute Mbangwa. Tiri pa Studio 7 nau mangwana ni na Evans Zininga.
Topinda muchikamu chino chatinokunzirai zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7. Idzi ipfungwa dzevateereri dzisina chekuita neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vateereri pamunotaura mega zviri mupfungwa dzenyu.
Makadi veStudio 7. Zita ndini Patrick Mombe. Ndikutaura zvangu ndiri muno muSouth Africa muJohannesburg. Nawe tinoda kuti titaure ndiyo maererano negore rino kunopera kwarinondoita. Zvanga zvakaoma chose kugara mukugara kana une nhau dzekunzwa dzatiri kunzwa zviri kuitika kuvabereki venu nehama neshamwari kumusha. Mararamiro akaoma zvikuru sei, nyaya dzefuel mafuta ari kunesa, chikafu chaicho chaicho chiri kunetsa. Saka nhau iripo ndeyekuti taishuwa kuti dai Mwari agona kunotikomborera mukupetwa kwegore rino tigone kunotanga 2019 mune zvakanaka. Tinoshuwa kuti vakuru vedu ava vezvematongerwo enyika vagone kundotaurirana kuti nyika igone kufambira mberi, vanhu vagone kudya nekuguta zvakanaka. Tinotenda.
Zvitomboreva chinhu zvachose zvazvona azvimekesense uku kembo tiimofotoona zvifty right now chinzi $12 hapana Christmas yakadaro zvakadhakwa zvinhu tiri kutengera mari kuti itozokwana mazifizi next time over achakwinzwa.
Ndiri Nelson Viola, ndiri kuno ku Zimbabwe. Zvino kwazvina kuti mira muse kunoko. Zvino zvakatoma chaizvo. Kuti tizive kuti zvo tichadya chii tichaita sezve gugorino zvakaoma. Kana kufamba chako chako kwakudonetsa zvinhu zviri kudhura hapana zvinhu zviri kumbotifambira kunoko. Kana kuenda kugumusha kwacho mabhazi akakwira apo mari hapana mabasa hakuna zvinhu zvakatotomira kunoko. Kwanzi kuzvizwa kuti tichabatana nechaizvozvo. Vanhu veZimbabwe munomwe vashupika zvikuru. Tatenda.
Alright, ini gore rino iri igore rakatiomera zvikuru sezvo muchiona kuti side remassive sevens isisu hakuna kuti mirira zvakanaka. Mari nezuro ndakapiwa medication kuchipatara. Ndikapiwa prescription yacho ndikaenda nayo kumafamasi. Ati chinondikahlamadza chikuru ndechekuti mafamasi ese ari kuchaja neUS dollars. Ma prescription andaida inini yaita $45 US. In bond it's 157 bond. So side reduce suma massive 157 bond ii tinoiona kupi? Imari yakawanisa zvikuru iyoyo.
Idzo ipfungwa dzevateereri veStudio 7 asi dzisinei nechekuita neVoice of America. Tiudzai zvamunofunga maererano nechirongwa chino chemangwanani ano. Uyewo kana muine mashoko amunoda kutumira, tumirai kunamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Uyewo kana muine mashoko ekisimusi negoredzva, sunungukai kutumira panhamba dzimwe chetedzo. Totora. Toenda kuchikamu chatino tarisa nyaya dziri kuitika muAmerica. Mamwe mapazi ehurumende yemuAmerica akavharwa nemusi wemugovera mushure mekunge patadza kuwirirana pakati pemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump nevebato rinopikisa remaDemocrats panyaya yebudget. VaTrump vanoti vanoda mari inosvika mabhiriyoni mashanu yekuvaka mudhuri pamuganhu weAmerica neMexico. Asi vebato remaDemocrats vanoti uku kupedza mari nekuti vanhu vanoda kupotera vanogona kungojamba kana kuchera mwena nepasi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata muzvinafundo Elliot Masocha, chizvarwa chemuZimbabwe chinodzidzisa nyaya dzezveupfumi paDivari University muOhio muno muAmerica.
Zvinhu zvacho zvakanyatsokuoma chaizvo. Nyaya dzematongerwo enyika yemuAmerica. Saka zvino pa zvazondoomera vanhu nokuti kuna mathousands namathousands kavanosvika kana kumamiriyoni kuvanga vachishanda mumapato mapazi ehurumende anenge azovharwa nokuda kwokuvharwa kwaitwa hurumende kukushaikwa kwemari inodiwa napuresidendi yaari kunyimwa navamwe vepati yamaDemocrats. Saka zvinhu zvinenge zvisina kunaka kuti vanhu venyika yemuasakwana vakadze kushanda pamwe chete kushandira nyika. Asi ndidzo politics dzatinowa dzine dzichiita mukurumbira kana kuna ana Zimbabwe vanotinowa kuti ava vanoti zvakati ava vanoti zvakati. Asi hazvizonakiri ino ruzhinji rwavanhu rwuri pasi apa. Zvinozovaomera chaizvo. Inguva yeChristmas yokufara kutengerana magifts nokubhadharawo marendi mwedzi pawa kunopera uku. Asi izvozvo zvichatadza kuitika kuna vamwe vashandi vehurumende nokuda kwokuvharwa kwaita mumapazi ehurumende.
Asi kana hurumende ichinzi yavharwa kudai, zvinoreva here kuti nyangwe kana mapurisa kana vaya vanodzima moto vanenge vasasaitiwo basa kana kuti mamwe hawo mapazi?
Mamwe mapazi anenge avharwa nokuti pana vamwe vakaita tingati susana vekunana immigration uku vanenge vachinzi ngavashande asi vasina mari chavo yaikoko nokuti mari yavo hakuna kushiwo kuti makakatano aya apera. Kuna ana mapurisa uku nana firefighters havanondodii vanondowira kuma kuma state government uko. Saka vanongoramba vachishanda pamwe vanodana post office, vanoramba vachishanda post office mari inenge yanga ichingovako nechekare ku post office. Asi mamo mapazi vanozaiwa aya avanonzi ma essential departments, vuyai kubasa chero musingadi chero musingabhadharwi, muchazobhadharwa pachauya mari iyoyo.
Tichitarisawo nyaya yemudhuri uri kudiwa navaTrump uyu, tichitarisawo nyaya yekudyidzana ne pakati peAmerica nevanhu vanenge vachiuya kuzopotera, zvinorevei chaizvo semaonero wenyu?
Mudhuri unodiwa naPresident uyu unenge unodhura zvakanyanya. Zvekare ukama nedzimwe nyika dzakatitenderedza hakuzonyatsi kunaka kana tikange takuisa mudhuri wakaita saiwo, nokuti zvinoitika ndozvokuti kuna vamwe vachavuya vachitiza havo vasingakwanisi kuendera kumabhodha uko nokuti havana mapasipot. Asi havangazonzi chiregai kumhanyira kuAmerica, nopa vano mudhuri kapa vano mudhuri havangazomhanyiri ikoko, zvinovofa here vari kwavari ikoko? Inyika ngani dzakazvipoteredzawo nemidhuri? Saka mudhuri tingati nerimwe divi hauna kunaka, unobva wazviita kuti isu America tiri toga unoko, imimi nyango mukaita namo mukadi indai nokumabhodha, kwatiozivauri kumabhodha kwachoni hatizobvumidzi kupinda kana tisina matraveling documents, mapassports akakwana. Saka toenda nokwacho kusingabvumidzwi ikoko, tichizova tondowana vanhu vanenge vakagadha ikoko votibetseravo ikoko. Saka mudhuri wacho nokudhura kwawo pamwe chete nokuti paradzana sana dzimwe nyika dzatinokama nadzo sana Mexico unenge usina kunonatso kunaka.
Mubvunze kupedzisira, pane chingadzidzikawo here neZimbabwe panyaya yekuita mabudget pane zvatiri kuona izvi pakati pemarepublicans nemademocrats muno muAmerica?
Hurumende yeZimbabwe inofanira kudzidza zvakawandisa chaizvo kuti ndo maitirwo anofanira kuitwa mabudget, ndo maitirwo matongerwo anofanira kuitwa nyika kana toenda kunyaya dzemaridzi. Kuti kuna ana president uko munhu haangodi haangoti mabudget ake kana iye minister wesa maruku nouko, vanofanira kuita mapaza acho akaita sesenate kuita House of Representatives, vanenge vana masimba akafanana nouku White House ikoko kana ku kwana president kwana dzasvika panyaya dzemari. Izvo zvinoita kuti corruption iite shoma, zvinoita kuti peni roga roga rionekwe kuti rabva papi richiinda papi rikashanda chinyi, pamusoro pokutingowa kuti mari yakati yaenda kwakati, tozoti isi panopera gore kuyakashanda papi, hapana pane painenge yakashanda. Saka machecks and balance iwayo ndiwo anofanira kudzidzwa, kwete nehurumende yeZimbabwe chete asi hurumende dzenyika dzose kunyanya dzomuAfrica dzinobva dzapamazisimba akawandisisa kuna purezidendi kutingiwo zvoita pamwe kana ndiye mwari wenyika iyoyo. Hazvizonatsi kubuda zvakanaka mukutonga vanhu.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDivhari University muzvinafundo Elios Masocha, chizvarwa chemuZimbabwe, vachitaura vari parunhare kuOhio naBlessing Zulu weStudio 7.
Christmas time is here. Happiness and cheer.
Kwasara zuva rimwe chete kuti timuke tichipemberera zuva reChristmas. Ameno kuti magadzirirawo here kwamuri ikoko? Timbotarisawo vari kufamba nesu pachirongwa chino vari paFacebook. Ndinokutendai nhasi patanga kusvika nipano Boni Nyakudzambaya, DJ Tau, kuda kwashe Mashozhera, Moses Matere, tiri kukuona itafadzwa na Pesi Chipunza, kuZimbabwe uko, wakaenda kuZimbabwe riini tiri, tiri kukuona. Richard Soko, Robert Moffat, Bothwell Nyoka, Thomas Urago kuTexas, tiri kukuona Ifredi Nyandua, Blessing Nduru, tokutenda Blessing ni kunti yeuchidza kuti volume yanga isina kubuda mushe. Vese varu kufamba nesu pachirongwa cheFacebook, tinokutenda ine kunge muchitandara nesu, rambai muchifamba nesu, chirongwa ndechenyu, toramba tichitandara, tichizeya nyaya dzakasiyana siyana, tichinzwa kuti kwamuri kuri kuitikei, zvii zvamakatirongera Christmas ino, tichifambira kumberi. Toenda kumberi kwatinopedzisa chirongwa chanhasi, ndichikupai muimbi ane mukurumbira Rute Mbangwa, achitaura ne Studio 7 pamusoro perwendo rwake muindustry yemumanzi achitsanangura maimbira anoita dzimwe nguva achiimba dzechitendero dzimwe nguva achiimba muchambo wejazz. Rute anoti kunze kwekuimba anodzidzisawo vana vechikoro zvemimhanzi ane madambarefu akati amukurumbira kusanganisira rinonzi kumanginde nedzimwe. Ngatinzwei hurukuro yataita naye nezvekuimba kwake.
Zita ndinoitwa Rute Mbangwa, ndiri muimbi uyezve munyori wenziyo, mudzidzisi wezvemanzi padanho revanoita high school. Ndira mai vemwana mumwe chete wekubereka, asi ndira mai vevakawanda zvangu. Ndirizve munyori mukuru weZimbabwe Musicians Union uyezve ndinoita mabasa ekubatsira batsira munharaunda yatinoti charity work. Ndiri chibata ndiri pasi peboka reLions Club International, asi tiri muLions Club of Flame Lily. Ndingati zvemumhanzi izvi zvakatanga ndiri mwana mudiki. Ndakaonekwa tarenda iri ndiri kwainzi kuChildren's Performing Arts Workshop Chipao. Uncle Clayton, wainzi Uncle Clayton Dlovu, ndo vakatanga kuona chipo changu. Vakandibatsira nekuramba vachingokurudzira ndichingopiwa maparts ekuimba mune zvemutambo yataiita, madrama imomu, theater yataiita. Ndichikura ndichikura ndichidaro ndakazosvika pandakasangana ne mukuru anonzi Tanga wekwaSandu. Ndandichiri mudiki, asi ndati kure ndakazosangana zvena vatanga vakandibatsira kuti ndisumudzirike mune zvemumhanzi. 2004 ndopa ndakaburitsa damba refu rangu, ndopa ndakatsikisa damba refu rinonzi If Only My Heart Had a Voice, ranga rine nziyo dzakaita sana Dai, Anakudza Nai nedzimwe dzakangodaro daro. 2007 ndichibuditsa kumanginde yanga ine kumanginde anateerera nedzimwe dzakangodaro daro. Ndakamboti fambei nezvemumhanzi tichibuda kunze kwenyika tichimiririra nyika yedu yeZimbabwe. Ndofunga ndakamboti fambe nana Matthew Kaunda ndichiri wechidikidiki, tikamboti Namibia, Botswana, tichifamba nemumhanzi tichipindawo mumutambo yakaita sevana Jazz Festival, vana Winter Jazz Festival na Harare Jazz Festival. Tichisanganawo nevakuru vakaita sana Oliver Mtukudzi, vana Kunle Ayo, vana Jimmy Dludlu, Judith Sepuma, tikatomboridzawo nevamwe vakuru vakaita sana Randy Crawford kune imwe Harare Jazz Festival. Tikazobatanawo nemamwe madzimai yataiti Wu Calling, tikafamba kwese kunana Germany nana Norway. Ndofunga ndamboti fambe fambe zvangu nezvemumhanzi. Asi tichidzokazve kuno kuHarare kwatiri.
Right, nguva yedu yatiitira Jerasi, tichadzoka topedza hurukuro iyoyo. Ndokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.